Danho rekutorwa naachina masa idanho ratafarira zvikuru. Tichinyatsotarisa zvanzvaita nyika in terms of economy yedu. Economy, especially for the last 3 months, zvaakuratidza kuti izvo kwazvakuda kuenda, kwauda kuti izvo kutorwe mamwe matanho. Zvatanyanyotarisa zvikuru tatakatarisa zvinhu zvakaita senyaya yemanumbers einflation inoratidza kukwira kunenge kuchiita mitengo munyika. Taona kuti izvo kubvira February nemuna March tikutoona kuti maprize ezvinhu ari kutodzika. Vamwe vanogona kuti izvinhu zvinhu zvakanaka, asi kana tichitarisa maprize generally across the economy, maprize atiti ngaakwire zvakanyanya.
Touya kwamuri vachitambara, munoona sei? Pane zvitsva here zvatingawana kubva kuhurumende?
Chokutanga rega nditi zvangu zviri kutaurwa izvi, especially nyaya dzemaeconomic zones, ndingati zvinhu zvinenge zvakanaka. But kana tichitarisa history yegovernment yedu kuti it is so good, that it is so good in terms of announcing my policies, coming up with my blueprints. Imunoziva makatarisa kubva gore ra1980 hurumende yauya nema economic policy blueprints anopfuura 15. But makaona kuti pama blueprints esaya aunzwa nehurumende hapana kana rimwe chete rakaimplementwa nemazvo. Saka tingi ndo dambudziko guru ratinaro, not just muZimbabwe but nyika dzakati wandei munana sub-Saharan Africa. In argument yangu ndeyekuti dambudziko rinonyanya kukonzerwa nekuti tine maweaknesses in terms of, number one, leadership. Number two, in terms of overall quality, ingazi pachirungu bureaucracy, kana kuti quality ye public administration system. Saka, unless and until you have bureaucracy capable, public administration system capable, isiri captured, isinanya zana corruption. Saka, unless and until uta dila nema issues, ma institutional deficiencies ati nao, nyaya dzema inefficiencies mubureaucracy yedu, nyaya dzema inefficiencies in public administration, nyaya dzema weaknesses even muleadership economy yedu hatisati taona so far. Then muchaona kuti zvichangoramba zviri zvinhu zvinongotaura, but even zvakatanga kuimplementwa hazvisi zvinhu zvinozenge zvichibatsira vanhu vazhinji kana kuti zvinenge zvichipundutsa economy yedu. Even makatarisa gwaro rakamba rezim asset izvo zvitato almost 6 months after raparurwa, but there is nothing on the ground. Chiri kutiratidza kuti zvinhu zviri kuchinja nekuda kwekuparurwa kuchirongwa chezim asset.
Vamehlo makulu, munotenderana nazvo here? Uye vachinamasa vari kuti varida kuti Zimbabwe iite zvakaitwa neIndia, Mauritius kanawo nechina munyaya dzezveupfumi, zvinokwanisika here?
Zvinokwanisika, asi chandoda kunyanyo taura chaizvo ndechekuti izvo dambudziko rataita muAfrica, especially muSub-Saharan Africa nemamwe madeveloping economies, is problem yedu tinofunga kuti hurumende ndiyo inofanira kunge iri pakati pezveupfumi. Tinoona kuti nyika dzakabudira dzakaita zvakasiyana izvozvo, private sector ndiyo inofanira kunge iri at the center of economic activity. Saka private sector inofanira kupiwa zvinoita kuti vakwanise kushanda vachiburitsa vachikwidziridza upfumi. Saka inini chandinotarisira ndechekuti matanho anofanira kutorwa aya, matanho anofanira kutorwa akatarisa kuti izvo chip ndezvipi zvatingaite kuti tisimbise private sector, chii chatingaite kusimbisa manufacturing sector yedu, panyaya dzemari, panyaya dzeretooling, nekuti makambani edu mazhinji dambudziko ratanaro nderekuti izvo mishini yatiri kushandisa yasakara.
Vachitambara, ngatitarisewo chirongwa chekuendesa upfumi kuvatema. Vachinamasa vakabvunzwawo nenyaya yechirongwa ichochi, vakati zvinokwanisika kuti vakataura nedare remakurukota pane zvimwe zvinogona kuchinjwa. Ndokunge dare remakurukota ratenderana navo. Munoti kudii nechirongwa ichi takatarisa chirongwa chekuvandudza upfumi?
Chekutanga, takatarisa current model yedu yeindigenization iri based on 5149 inotodiscourage maforeign investors, nekuti zvaakureva kuti adhara rega rega riri kuunzwa 51% ndemaindigenous iwo anosara ne49 cents. Saka hazvipi mainvestor incentive yekuti vange vachiuya kuZimbabwe unless waakunge vachitopiwa mawaivers ari kutaurwa. But ipolicy ine macontradictions nezvavari kutaura zvenyaya dzeforeign direct investment through creation yema special economic zones. But rimwe dambudziko randiri kuona pamaspecial economic zones nderekuti nyaya yegeography, makatarisa nyika yedu yeZimbabwe inyika iri landlocked. Zvazvinoreva ndezvekuti it becomes very, very difficult to transport my goods edu zvigadzirwa zvemuno sizvenza kumapoti anenge ari padhuze.